manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera ndira 27, 2018. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vanosukikana zvikuru uye vamwe vachitadza kana kutaura chaiko panyaradzo yekurangarira musori anonzi akaurayiwa munguva yeOperation Restore Legacy iyo yakabvisa vaRobert Mugabe pachigaro chemutungamiri wenyika.
Chirira Studio 7 everyday. Pa Studio 7 isusu tinofara nekuti Studio 7 inoita kuti tiwane news dzatisingawane pa ZTV. Nekuti ZTV yakamonopolize by the one political party. So Studio 7 inotibatsira kuti everyday tinge ti updated and nyaya dzavanobata, nyaya dzinotibata si everyday dzatisingakwanisa kutiwane. So we are happy about them.
Vatereri veStudio 7 vanocherechedza kusvitsa makore gumi nemashanu kwaitwa neStudio 7 nhasi vachiti inovapa nhau dzechokwadi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzeru dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbi vemusori mukuru uye vari mumwe vevanhu vakarwa muhondo yerusununguko vaPeter Munatsi varangarirwa nhasi panyaradzo yaitwa kumba kwavo kuGlendale. VaMunatsi vanonzi vakafa mushure mekurohwa zvakaipisisa nemauto panguva iyo mauto aibvisa pachigaro vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vaungana nhasi vanga vasina kusununguka kutaura kuti chii chakaitika pakufa kwavaMunatsi, avo vanonzi vakafa musi wa15 Mbudzi mushure mokurohwa zvakaipisisa nemauto sezvo vaifungidzirwa kuti vaikanganisa mauto apo aibvisa pachigaro vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Panyaradzo yaitwa nhasi pange pakaoma uye hama dzavo kana mudzimai wavo amai Rose Munetsi kanawo vana vavo vange vasingabvumidzwi kutaura nevatori venhau nevanhu vange vasingazivikani kuti ndivanani. Vange vakadumwa kutaura kuti vape umbo pamusoro peupenyu hwavaMunetsi vange vachitya kutaura uye vakwanisa kutaura vataura kweminiti imwe chete. Vamwe vatadza kutaura zvachose. Amai Munetsi vauza vanhu vapinda mugungano ranhasi kuti murume wake Ivy Nerudo.
Peter was a very nice man. Peter was a very loving man. Ndakanikudza vanhu vangwanani kuti murumai aitumira SMS akagara mulounge achinditaura kuti I love you. Murumai aitumira SMS akagara mulounge aitaura kuti I miss you cannot see. Nekuti aiona bhora sereki ndechiona ku channel. Aiuya usiku ndikuti ndakusuwa. Saka tumutana nezvemunhu angaine rudo. Saka kana makanditarisa ndokunga munoziva kuti Peter especially vanhu vechechi. You would wait for me.
Vamwe vataura panyaradzo iyi vati zvakaitika zvakaoma uye zvakarema kuti vataure zvakaitika pachena. Vachinyora mubepanhau repadande mutande vaimbo vegurukota muhurumende yavaMugabe uye vari muzukuru wavaMugabe vaPatrick Zhuwau vati vaMunetsi havaifanirwa kufa mafiro avakaita. Vati vaMunetsi vakaurayiwa nevanhu vakabvuta masimba ehurumende yavaMugabe. Vachinyorawo paTwitter nguva yapfuura vaive gurukota izvidzidzo yepamusoro waJonathan Moyo imoyo vakatiwo vamunetsi vakaurayiwa nemauto vasori vakawanda vapinda muchitiko chanhasi varamba kutaura nevatori venhau hatina kukwanisa kunzwa divi remukuru wevasori ambassador Isaac Moyo sezvo vange vasiri kudayira foni yavo studio 7 hainawo kukwanisa kunzwa kumutauro wemauto Kenel Overson Mugwisi sezvo vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo vamunetsi vanonzi vakavigwa kunzvimbo inovigwa magamba edunhu reHarare vamunetsi vanonzi vakavigwa kunzvimbo inovigwa magamba edunhu reHarare kuWarren Park uye zvinonzi mauto akapa mhuri yavo 100 remakirogiramu enyama parufu rwavo zvinonzi panguva yamanikidzwa vamugabe kusiya basa pasi pechirongwa cheoperation restore legacy vasori zvinonzi panguva yamanikidzwa vamugabe kusiya basa pasi pechirongwa cheoperation restore legacy vasori nemapurisa akawanda anonzi akashungurudzwa nemauto sezvo pakanga paita zvikwata zviviri zvaipikisana ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Vatereri vestudio 7 varumbidza zvikuru nhau dzavari kupakurirwa nestudio 7 asi varikurudzirawo kuti dai nhepfenyuro iyi yawedzera zvirongwa zvenhau pamwe nekuenda kune dzimwe nzvimbo dzisina vatori venhau kunyanya kumamisha. Patricia Mdadigwa anoti panyaya inotevera.
Good evening, Zimbabwe. It's 17 hours 30 UTC, 7:30 p.m. in Zimbabwe on January 27, 2003. And you are listening to the first edition of Studio 7, a new program for Zimbabwe, coming to you from the Voice of America.
Studio 7 yasvitsa makore gumi nemashanu nhasi kubva zvayatanga kutepfenyura musi wa27/2003 muchirongwa chechirungu. Vashamarari vayo muWashington vari Ray Choto nantimi yake. Chirongwa cheshona nendebele chakazotanga musi wa7/2003. Mumwe muteereri weStudio 7 vaJames Chidakwa vati vanofarira Studio 7 nekuti vanowana nhau dzejekerere. Asi vachidhakwa vati shuviro yavo ndeyekuti dai Studio 7 yawanikwawo paterevhizhini dzinoonekwa mahara.
Tirira Studio 7 everyday. PaStudio 7 isusu tinofara nekuti Studio 7 inoita kuti tiwane news dzatisingawani paZTV. Nekuti ZTV yakamonopolizwa iri one political party. So Studio 7 inotibatsira kuti everyday tinge tiri up to date and nyaya dzavanobata inyaya dzatibata everyday dzatisingakwanisa kutiwani. So we are happy about them. But tinoda kuti Studio 7 daida yakwanisa kuti ichiitawo kana TV station kana kuti takwanisa kuchivanzwawo puma free to air channels esaya kuti tisavangowana pari pamasaisai chete radio. Tivawane pese pese kuitira kuti kune kune vamwe vasakwanisa kuwana maredio mudzimba dzavo asi ma free to air channels haya vanhu vanowaterera everyday vanokwanisa kuti vakavabatwe vaamanheru vakaenda ipapo vanokwanisa kuti vaanzwe.
Mumwe muteereri weStudio 7 vaKeith Charumbira vatiwo Studio 7 inovapa nhau dzekunzvimbo dzakasiyana-siyana vakati izvi zvinovapa ruzivo rwezviri kuitika kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika.
Studio 7 tinoifarira zvakanyanya. Chikonzero tikatarisa Studio 7 tinowana maupdates zvakawandisa zvinosanganisira nenews nezviri kuitika munyika medu panguva idzodzo. Wozikatarisana nestate media yadinowa ZBC inoprovida zvinhu zviri politicized zvinongorerekera kudivi rimwe chetere zvamatongerwo enyika zvinosinganakidzi vanhu vanoda kusiva vachidzidziswa vachiona ruzivo nepane zviri kuitika. Information iri kusvika kuvanhu kubudza neStudio 7. Sari kuStudio 7 chimwe chinogona kunge yakasara inyaya yekuda achikwanisa kutovhurawo kana ari madhishi chaiwo chaiwo kunyange vanhu vachitoteerera, asi chitozati Studio 7 yatovawo nemadhishi pachayo vanhu vachiwocha Studio 7 ikasvika pakuisa mavideos and other things mainterviews mamwe anenge akuda kunge ari live achitobuda pamadhishi. Tongona kuti zvogona kuti hati Studio 7 irambe ichienderera mberi nodai zvaramba zvakadaro.
Mumwe muteereri vaLove Mochitsa vatiwo chavanonyanyofarira paStudio 7 inhau dzisina divira dzinorerekera dzavanowana.
Zvandoda kuemphasisa kuStudio 7 ndechekuti inotaura zvinhu zviri zvejekerere zvisina propaganda zvinoita mamwe mastations izi. Saka tinoti dai ramba yakadaro.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navaWashman Ncube vakurawo nechiwayi vatiwo chinonyanyovafadza paStudio 7 mukana uri kupiwa kumapato ese zvematongerwo enyika kuti vabude panhepfenyuro iyi vachipa pfungwa dzavo. Asi vachi waivati woshuwiro yavo ndeye kuti nepfenyuro yeStudio 7 iwedzere vatori venhau zvikuru kumamisha.
Tinofara kuti tiri kuona Studio 7 paground. Tinofara zvekuona kuti gore radarika iri Studio 7 yakawedzera coverage yayo kumapolitical parties ese yakapa munhu wese mukana. Inopa munhu inokoshesa munhu wese zvinova zvinhu zvakatifadza. Pakaita improvement kana isuo seMDC nguva yataipiwa tinofara nazvo. Tinotarisa kuti Studio 7 mazuva anotevera zvirongwa ipote mareporters ayo achiendawo kune dzimwe nzvimbo dzatisiri kunzwa kuti kwakamira sei kwakaita sana Chikombedzi vana Malipati kuti tinge tichizivawo kuti kwakamira sei uye zvichemo zvaonde zvipi. But so far tinofara seMDC kuziva kuti vari kupa munhu wese mukana.
Vanoronga mabasa eMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai mumbare varichard Virindi vatiwo vanofadzwa nezvirongwa zvestudio 7 nekuti nhepfenyuro inopa mukana kumapato esare munyika. VaVirindi vati nhepfenyuro dzehurumende hadzitori nhau kubva kumapato avo. Vatiwo studio 7 iri kubatsira kuwanisa vagari nhau kunyanya kumusha kwavo kunyamapande uko vati hakusviki masaisai enhepfenyuro dzehurumende.
Isu tiri kufara ne studio 7 because so far izvozvi iri kutikavhira nyaya dzedu dza ichibudisa nyaya zhinji dzadzisiri kukwanisa kubudiswa ne ZBC zviri kuita kuti zvifumure zvinhu zvakawanda zviri kuitika munzvimbo dzakasiyana siyana. Saka nekumamisha tiri kufara kuti kumamisha vana mbuya vedu vakusvika kutonzwa kuti munyika muri kuitika zvakati nekuti tine nzvimbo dzakaita sekuna Namutoko naNyamapanda kwavatozivi nhau dzeZBC vanotoziva kutonzwa studio. Saka tiri kukumbirisa kuti iwedzere kuchiramba ichiexpanda munzvimbo dzakasiyana siyana iise masenda dzakasiyana siyana anenge vachivapa information yakawanda kuti nyika yese izve zvine zvichiitika.
Mumwe anorarama nekutenga zvinhu vamoyo wati D vakurudzira kuti dai Studio 7 yawedzera zvirongwa zvayo zvenhau.
Studio 7 tinefarira zvakanyanya. Patinotokumbira ndepekutoti taikumbira kuti I think every hour kana yovaone chimwe chirongwa pakati pemasikati apapo zvekutiwo kuma12o kana kuma1o kana tinoona sekuti zvinotibatsira. Tinoona mukana mukuru wekunzwa zvakawanda nestudio 7 bhozi nguva zhinji studio 7 inotibatsira pakuti inotaura chokwadi straight zviri paground. Haitauri yakazembera kune zvematongerwa enyika chete asi inotaura matima naose.
Mumwe mudzimai anofarira studio 7 amai Otilia Chikandire vatiwo vanoona sekuti studio 7 ine chokwadi panhau dzainoburitsa zvichienzaniswa nenhepfenyuro dzehurumende idzo vati dzinonyepera veruzhinji kunyanya panyaya dzezvematongerwo enyika.
Zvinoita kuti ndifarire kuteerera studio 7 ndechekuti ndo inotiudza nhau chaidzo dziri kunyatsoitika munyika. ZBC inotinyebera especially panyaya dzepolitics. Hawanyatsotaura nyaya chaiyo chaiyo sezvamaitikiro aikaita vanorerekera kuwaniside kunova kubato reZANU-PF. Saka tichiteerera studio 7 nokuti inotaura chokwadi.
Vateereri vestudio 7 ava vatiwo havachatyi kuteerera nhepfenyuro iyi kunyange hazvo hurumende ichiti haisi pamutemo asi makurukota aya achitaura nestudio 7. Ndakamirira studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa.
Tinoda kutenda vateereri vestudio 7 nekuti tsigira kwamaita kwemakore 10 nemashanu uye zvinoda kutora mukana uno wokutenda vatori venhau vestudio 7 vanga vachikupakurirai nhau kwemakore 10 nemashanu. Ngatirambei takadaro. Makateerera kustudio 7 tiri kutevenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvekudzidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaRex Tillerson vari kupomera Russia mhosva yekushandisa mhando dzemoto sechombo chezvematongerwo enyika muEurope panguva iyo vaTillerson vari kuita hurukuro nemumwe wavo muwoso kuPoland. Turkey inoti America yavimbisa kumisa kupa zvombo mauto AYPG HKDH muSyria panguva iyo mauto ehurumende yemuTurkey apinda muzuva resere achirwisa chikwata chemauto ari kutsigirwa neAmerica. Yashika nguva yekuti chienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemumwe mudzimai akapedza nguva ndefu ari kunze kwenyika asi akazowana iye mukana wekudzoka munyika umo akatanga iye bhizimisi rekuchengeta vanhu mudzimba dzinonzi idzo maloji. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti loji yavo inonzi chii uyezve vakatanga sei kufunga kuita izvozvi zvemaloji.
Zita rangu ndinonzi Jane Marimo, asi izvo ndakunzi Jane Stovring. Ndakarorwa kuDenmark, murume wangu anonzi Johan Stovring. Takatanga muna 2011. Ndoona kuti zvinondibatsira zvakanyanya nekuti pese pandinomuka ndine programu. Zuva rangu rega rega rine programu. Well, kana usina chekuita unenge usina program. Saka apa ndinomuka ndoona kuti zveshuwa marooms edu akachena here, breakfast redu zviripo here zvinodiwa nemagesti edu, kana zvisipo tonotenga nemarooms edu zvinodiwa zviripo here tichingogadzisa takada. Saka ndine program ndozvinondibatsira muupenyu hwangu.
Pane zvimwe zvirongwa zvamunazvo here iro gore rino ra 2018 panzvimbo yenyu yeloji iyi?
Tine zvirongwa zvakati kurei nekuti takabva tasutenga imwe stand. Tatenga imwe stand kuda kubva tavakisa yatiri kuti Harare Training Center. Saka ku Harare Training Center vachauya vachida kuita maconference, maworkshop kana vanoda kuita muchato, vanodawo kuita kana zvimwe zvechechi, vakanga varipo vamwe wacho vanenge vachida kuya kuzorara kuno kumba, vanongouya vachirara. Saka tiri kungoramba tichiextenda takadaro.
Pane kurudziro yamungapowo vechidiki here vangange vakateerera panguva ino?
Ndingangoti hapana chinotadzika munhu kana utano hwako hwakati nakei, nekuti zvese zviri mumaoko mako, zviri mupfungwa mako. Ndoona madzimai ekare senguva yedu isusu vaiti kana varambwa zvinhu zvakaoma kuti atange chimwe chinhu. Asi mazuva ano taane mapossibilities akawanda yekuti kana dai ukarambana nemurume unotanga zvimwe zvinhu zvekuti izvo, nekuti taane freedom yekufamba, yekukwira tichiendawo kuchidzoka uchitengesa zvinhu zvako. Saka kumunhu wemukadzi ndinokurudzira kuti ingoplana chete zvinhu zvinofamba.
Mune vazukuru vangani?
Ndine vazukuru 10.
Aiwa, tobvodzokera zvedu kuti pane zvamungatauro here zvekushingisa mamwe madzimai vangangodawo kupinda mune zvemabhizimisi izvezvi?
Ndinokurudzira zvakanyanya kumadzimai kuti izvo musazoti kana maana ambuya moti hapachisina chandingaite muupenyu hwangu, nongomirira kuramba ndichipiwa nevana chete. Zvinova streno energy yavo nguva yega yega vachafunga kuti ndinoda kutumidzira kuna amaenda. Saka isusu ngatirongei upenyu hwedu tichiita tumabhizinesi kwedu, tunotivaraidza kuti tirambe tiri tiri vanhu vakaani, kuti ukanga wakarongeka uine programu yako unomuka uchigeza uchiita zvaunoita. Kana usina programu zvinonetsa, unozoona wakutongeza kana kumasikati wakasungira Zambia. Saka ngatiitei programu madzimai, hakusi kuti kuita loji chete, kana kune zvinhu zvakawanda zvekuita muupenyu wenyu.
Vanenge vachida kuuya kuzogara paloji yenyu, taurai zita racho uyezve kuti vanokuwana ikupi?
Inonzi Simba Lodge. Vanotiwana patine homepage yedu yakanzi, ukangoenda kuti ukaklika kuti Harare accommodation, inobva yabuda yakanzi Simba Lodge. Saka mafoni edu 0777 433 496. Imwe foni yedu yamukwanisa kuti kana muchida kubhoka munongoshandisa. Kana muchida kuenda patine also tine email address yedu inonzi izo simbalodge@gmail.com.
Makafunga sei iro zita rekuti Simba iri?
Ndingangoti izita rakakomberedza kuti izvo mutupo wangu unonzi Shumba. Ende ndoona zvese zvimwe zvinhu futi zvinobuda uchipindirana nesimba raunenge uinaro, kuti ndoda kuva nesimba ndiite chakachaka. Saka zvikombination yezvinhu mutupo wangu nekuti ndichine simba rekuita zvinhu izvozvo.
Mataura zvekuti munoita zvekuimba, imbotitsanangurirai nezveizvozvo.
Ndiri muimbi, ndine band rangu rinonzi zvakare Simba Band, Jane Marimo and Simba Band. Ndaane maalbum anosvika 4 ne1 single inonzi Kumusha. Saka ndingangoti zviri kufamba zvese zvakanaka.
Munoimba musambo werudzi?
Ndinoimba musambo wetraditional yemuno muZimbabwe.
Munoridzawo mbira here nezvimwe zvakadaro?
Ndinoridzawo mbira, asi ndina vakomana vanoridza zvese.
Ehe, saka muno wanzoenda kunoridza kupi?
Dzidzo dzangu dziri pa radio pa National FM nepa Zimbabwe Radio ne Sport FM vari kudziridza. Saka pandiri kuitira kuti dzinge dzichinzwikwa zvakanyanya muno muZimbabwe. Kuitira kana tozobuda kunze kwenyika dzinenge dza vanhu vemuZimbabwe vabikwa nevari kunze kwenyika vanenge vadzizika.
Munotoimba here mumbotitse nurombi jana kamwe keruyo rwamunoimba?
Onku tinoimba
mumbotitse nurombi jana.
Ndiimba chidimbu chemoyo wako, ndiende nacho kubasa, variko vakanimirira, vanomira nezvietsu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Thank you so much.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous tosangana zvakare svondo rinouya muchirongwa chaunotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Musi wemugovera wega wega tinokupai chirongwa chamunopakurirwa naJonga Kandemiri chinotarisawo zvinoitika muupenyu hwedu vanhu vatema. Ngatinzwei kuti zvii zvakakurongerai svondo rino.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvenzara inonzi yapfunya chisero mudunhu reDete kuHwange kumateveleland North. Muchirongwa chedu tine hurukuro nemugari wemudunhu irori reDete.
Zita rangu ndinonzi Stanley Torima, ndinogara munzvimbo yeDete under Hwange district.
Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 vaTorima. Mungatudza kuti zvinhu zvakamira sei mudunhu renyu panyaya yenzara nekusanaya kwemvura uku?
Nzara yatsiriridza mukoma Jonga mudunhu reHwange district. Ndichitaura hangu ndakatarisa dunhu randinogara reDete, nzara iriko, hakuna mvura, uswa chaujawe even kana hongombe wakaoma, kana iyo mvura chaichaiyo kumwa kumatsime hakuna, kana iko kwainobva kuzvinwa kana vaiva nembombi hakuna mvura kana chairo yokunwa. Sadza iro chairo charo rokuti vanhu vakwanise kunge vachiriwana riri kunetsa, nokuti pane dambudziko rokuti vanhu havana mari kuti yekuti vakwanise kunotenga kuzvitoro.
Saka vanhu vari kurarama sei vatorima?
Iye zvinezvi vanhu vanga vachiraramiswa vaya vanokwanisa kuti vaende kunobatsirwa kurubatsiro hwesocial welfare, ndo mararamira avanokwanisa kuita. Asi pane dambudziko rokuti manje social welfare yakupa necondition yokuti inopa vanhu vane makore makumi manomwe zvichikwira, kana kuti vanenge vano urema vanenge vachitarisa kuti vanotangira kupapa urema hwakati.
Mudunhu menyu muri kusangana here nedambudziko rekusarurwa panenge pachipiwa chikafu? Nekuti tinomonzwa mune mamwe matunhu vamwe vachinzi havapiwi nekuti vanenge vari webato rakati.
Fanika mapiro avaita chishanu kuslay ward kwandakasvika, vachipane nemairirano andanga ndichitaura ayo kuti vanopa pamakore 70 years and above, kana kuti vanokupa nokuti unourema hwakaita sei. Kuti unosarudzwa mairirano nokuti uri wematongerwo zvenyika kubato ripi, hazvina kunge zvakaitika izvozvo. Asi ndinoona kuti vanenge vakaita mistake pakuti vanopa vanhu vane makore 70 years and above, kana kuti vanhu vane nature of disability avanoda, nokuda kwokuti kuna anonzi muchirungu child headed families, kuti mwana mukuru ari muform 4. Saka mwana iyeye kana akamirira 70 years ichamusvikira rini? Saka ipapo vaifanirwa kuva considerate vanhu vesocial welfare, because ndo so far bazi rasara rinogona kuita sei, rinogona kumiririra vanhu. Saka tachikumbira kuti vasungunuke kuti vasanyanya kubraketa kuti 70 years and above kana kuti nature of disability, asi kuti nemamiriro akaita nzara dei vapa munhu wose.
Tinonzwa kuti kune zvirongwa zvakaita sezvekushandira kuti vanhu vapiwe chikafu inonzi food for work. Zviri kuwanikwa here mumatunhu menyu kuitira vaye vanenge vane miri yakasimba vange vachishanda vachiwana chikafu?
Iye zvine food for work yanga isiko because still food for work ndingati yanga achipiwa masimba nevanhu ve social welfare because kudya kunenge kuchita sei kunenge kuchibva ku social welfare saka iye food for work haiko food for work
ko vanenge vaine dzimari vari kukwanisa here kutenga chibage ku GMB uye kana chichitengeswa chiri kutengeswa nemari
ku GMB hakutengwi chibage mukoma jonga GMB inongofamba nenetsoro yayo yekuti inenda ichipa chibage kunana social welfare social welfare ndo yozopinda pa ground yotaura kuti tinoda 70 years and above yotaura kuti tinoda vanhu vanourema kunosanganisira kuti uri bofu kunosanganisira kuti wo pamedu wakaita imetsaona uchakwanisa kunge uchizvimiririra
ko zvipfuwo zviri kurarama sei kana munhu achiita dambudziko rakadai
zvipfuwo iye zvine izvi zvinotori pakatiomarara because kwakaoma iye zvezvi zvichiri kungonongedzera bundero rakangomira pakambonaya mvura yakapa vanhu masimba vachiti vachiudza kuti vangaita sei vangakwanisa kuti vaite sei vazorima saka iye zvino izvi anything from the 10th of February zvichienda mberi I think zvipfuwo zvichasvika pakudonha because hakuna mvura iri kunaya izvezvi mukoma jonga mvura inenge ichinaya izvezvi ndeiya inofafadza and mvura inofafadza pakangobuda zuva inokupisa inokuuraya zvakanyanya zvokuti zvipfuwo ndo zvichatanga kuafektwa because tichatanga tichienda panext door tombokumbirana kumbirana asi zvipfuwo zviri panjodzi yakanyanya hakuna mvura yokumwa kuti zvipfuwo zvimwe kwandinogara kunoku zvinoenda kutonomwa kusuwage mvura yesuwage and that is very practical zvandiri kutaura zvokuti hakuna kwotinoti nzvimbo inei haina madhamu madhamu achona haachengeti mvura kana mvura ikanaya nhasi ikaerera mangwana pa mvura arwisi watina rwere watooma
aiwa tinotenda zvikuru vatorima nekuwana nguva yekutaura nesu onekai zvenyu vateereri
no ndinotenda hangu mukoma jonga ndinoda kungoti kuvateereri musashaya mbereko nokufirwa ticharambawo tichirwisa kuti tikumbire kuti social welfare ibatsira munhu wese zvisinei kuti une zera ripi nokuti nzara haina kuti une zera ripi haina kuti unobuda mbamani asi chandinakidza kusocial welfare kutaura chokwadi ndechokuti vanga vachipa vasingatarisi kuti unopinda dhachi here unopinda roma here saka tinoda kuda kuramba tiine tarizo
manga makateerera kuna vastanley torima vanove mugari wekudhete mudunhu rehwange kumateweleland north muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekaya nemufaro ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndikusiyai muina reichoto
aiwa tinotenda jonga tosangana zvakare nemugovera unotevera
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930 13860 15460 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepfenyurawo pafacebook chirongwa chedu let's talk ngatikurukurei pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa shona
sezvo nguva yedu yapera regaiti mbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi vanhu vanosungikana zvikuru uye vamwe vachitadza kana kutaura chaiko panyaradzo yekurangarira musori anonzi akaurayiwa munguva yeoperation restore legacy iyo yakasiya varobert mugabe vabviswa pachigaro vateereri vestudio 7 vanocherechedza kusvitsa kwenhepfenyuro iyi makore gumi nemashanu kubva zvayatanga kutepfenyura tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu rachoto ndiri muwashington dc ndokusiyai muina Tungamilinkomo achikupai nhau dzendebele.